tichaona kuti muAfrica chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chakazopindavo, hachichambotanga chabata vana China, vana Europe, kureva iyo vana Italy, vana Spain, vana UK, vana France, chichizopararirawo kuAmerica, chichizoenda kunana Brazil, kunana Russia, vana India. Ndokwaakuratidza kuti mafigiri akawanda achizosvikawo kuAfrica.
Saka izvi zvinorevei takatarisa nyika dzemuAfrica?
Nyaya inongovapo ndeyekuti ndokunga vakuru vanotaura kuti chakatanga ndochakachenjedza. Saka vanhu vakanga pasi rose nyangwe nevezveutano, masaindisti vanga vasinganyatsokuziva nezvechirwere ichi. Saka paiita pachiuya information yakawanda, ruzivo vekuAfrica vaiudziwawo, vakabva vakurumidza kutsvaka zvaifanira kudzivirira utachiona hwecovid ihohu. Ndosaka makaona kuti nyaya iya yekunzi pfekai mamaski, shandisai masanitizer, gezai maoko nemvura nesipo, uye musanyanya kubatana pakufamba kana pakugarisana, itai iya inonzi social distancing, yekuti mwari uku mwari uku, zvakawanda zvakauya chisati chanyanya kutekeshera muno muAfrica. Saka izvozvo zvakabatsira kuti pave nechenjedzo.
Mungapa muenzaniso here ipapa, Dr. Mai?
Tatoona kuti semafigiri akawanda muAfrica kana nyangwe takatarira muno muZimbabwe akauya nokuda kwevakanga vari kunyika dzakanga dzava neutachiona hwecovid ihwohwo hwatekeshera. Muchatoona kuti vanhu vazhinji zvichakazouya muno nevanhu vakanga vabva kunana Europe, kunana America ikoko, uye zvikuru kana tichitarira muregion ino yedu muno muSouth Africa nana Botswana, ndokutotanga kwakaita kuti utachiona hupinde muZimbabwe uchizopararira. Saka izvozvo zvakabatsira Africa kuti yakava nechenjedzo.
Asi ndezvipo zvimwe zvakapa kuti chirwere chisanyanye kupararira muAfrica?
Kana takatarira muno muAfrica, chirwere chinonyanya kubata vati kure, zvikuru vari above 60, vanenge vachitarisirwa kuti vane zvirwere zvakaita sana BP, vana sugar kana makensa aya. Ndo zvakasionekwa kunyika kwadzakabata kuti zvainyanya kubata vezera rati kurei kudarika zera rechidiki. MuAfrica vazhinji varimo vakawanda zvikuru ndevezera rechidiki, vatingati vari below 60 kana zvichienzaniswa nevari above 60. Saka iyo zvinobatsirawo kuti vanobatwawo nacho vaite sevashoma kudarika dzimwe nyika. Uye tichitarirawo kuti kunyika dziri kunana Europe iko kunana America yaiva nguva yechando zvikuru. Ndosaka kuda zvakanyanya kuvabata kuno kwakuchine zuva kwazvakatanga kunana February, March, January kuyawo. Saka flu dzaiva shoma zvingaitawo chirwere ichocho chipararire. Saka ndezvimwe zvakabatsirawo muAfrica izvozvo.